Mugwaro rabudiswa nemutauriri wemapurisa vaVishnu Naidu, kune vanhu vashanu vafamutsaona iyi nhasi, uyewo kune vanhu vanosvika zana vasungwa mushure mekubatwa vachipara mhosva. VaNaidu vati vanhu ava vasungwa vachipomerwa mhosva dzakaita sekuba, kupaza uyewo nekukuvadza midziyo panguva yekuratidzira ruvengo kune vanobva kunze kweSouth Africa. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti vanhu vana varasikirwa neupenyu pamusoro pevatatu vakashaya nezuro, asi havazivi kuti vangani vanobva kuZimbabwe.
Vanhu vatawa kuti varashikirwa neupenyu pari zvino vanosvika vana, vamwe ndo vakapisigwa mumba vari vatatu, koita umwe chete anoi wakangoita zvokufugwa nepfuti muHebrew. Asi chiya chisingazivi ndechokuti vanhu ava manationalities avo kana kuti nyika dzavanobva ndedzipi. Tichiri kuita hedu zvokutsvakurudza kuti tiwane umboo hwakakwana hwokuti panewo here vanobva kuZimbabwe vakarasikirwa nehama kana kuti noupenyu. Asi tisakangamwa zvakare kuti kune vanhu vakatofa kunana Deben paapachiita mhirizhonga yekuchaigwa kwemagonyeti. Saka hazvisi zvokuti zvinhu zvatanga nhasi kuti maZimbabweni ari kurasikirwa noupenyu.
VaShumba varatidzawo kushungurudzika nemaitiro emhuri yeZimbabwe muSouth Africa yekutadza kunge vakabatana.
Netsa ndochokuti zvataitaura zviya zvokuti kusabatana kune vanhu vokumusha kwedu kunongokonzera kuti nyangwe masangano anogwira kodzero dzavanhu atadze kubata pamwe chete kuti tionesane. Asiwo tinongokurudzira kuti izvi zviitike, uye kana tine dambudziko rakadai tishande zvikuru nekonsulate neembasi kuti tiindisewo nyaya dzakadaro, so that vanokwanisa kuita zvavanenge vachikwanisa kuita pauviri hwavo senyika yeZimbabwe neSouth Africa. Kozotiwo panenge pane ungano rakaita sere Southern African Development Community kana kuti African Union, Zimbabwe inenge ichikwanisawo kuva neumboo ihwohwo.
VaShumba vakurudzira mhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa kuti itumidzire padande mutande reZEF kana vachinge vasangana netsaona munguva yemhirizhonga iyi.
Kumbirisa zvikuru kuti vakarashikigwa zvikuru nemidziyo kana vanenge vakakuvadzwa kana vakarashikigwa nehama, vatibate pa namba dzinoti 0846649798. Email address yeZimbabwe Exiles Forum isimexilesforum@gmail.com.
Mukuru weproudly 263 sangano rinomirira vemabhizimisi emhuri yeZimbabwe muSouth Africa, vaStein Makwara, vanoti vanoshungurudzika zvikuru nezviri kuitika.
Isu veProudly 263 Global tichimirira madunhu nemabhizinesi atinawo muno muSouth Africa, tinoti zviri kuitika kunonga zvinofanira kumira nozvinoita kuti bhizinesi risafambe. Zviri kutadzisa kuti vemabhizinesi vatadze kuoperata muno muSouth Africa zvakanaka vanobva kuZimbabwe, nemabhizinesi nekupazwa kwemashopu nekupazwa kwemasaluni nezvimwe zvakadaro zviri kutirwadza zvakanyanya.
Vaenderera mberi vachiti vari mubishi kuzivisa nhengo dzavo nzvimbo dziri kuitika mhirizhonga iyi kuti vagare vari kure, uyewo vari kushanda nehurumende kupedza dambudziko iri.
So, zvataita ndezvekuti chokubatana nevamwe kuti tichitaure nehurumende kuti iise mapurisa kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti zviri kuitika zvimire. Asi tinoti pane tariro yekuti mazuva ari kuteera pane zvichaitika zvinhu zvichange zvichichinja sekudaro.
Zvichakadaro, kune gwaro raburiswa riri kukurudzira zvizvarwa zvekunze kuti zviratidzire mangwana pamusangano weWorld Economic Forum uyo uchatangisa muguta reCape Town. Ratidziro iyi ichange iri kukurudzira vatungamiriri vachange vari pamusangano uyu kuti vatore matanho akaomarara kunyika yeSouth Africa nekutadza kwayo kuremekedza kodzero dzevanobva kunze kwenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.